Magweta aya aratidzira kubva pamuzinda we Law Society of Zimbabwe kusvika kudare re Constitutional Court achiti hasi kufara nezviri kuitika kumataredzi mosva kubva patanga kuratidzira kwemazuva matatu kwakaitwa neveruzhinji masvondo maviri apfuura. Rimwe remagweta aya vaBlessing Gizo vati magweta ari kunyunyuta kuti vatongi vedzimhosva havasi kutonga mhosva vakazvimirira vachiti mutongo uri kungopiwa mumwe chete pavanhu vose vakasungwa. Rimwe remagweta aya uye vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaBlessing Gorejena vati vari kushungurudzwa nenyaya yekuti magweta mazhinji haasi kupiwa mukana wekumirira nemazvo vanhu vakasungwa. Rimwe gweta ranga riri mukuratidzira kwanhasi vaAugustine Borerwe vati mafambiro ari kuita nyaya dzevasungwa ava hadzisi kujekeswa. Mhosva reJesse Majome avo varatidzirawo nhasi vati zvakakosha kuti munhu wese ave pasi pemutemo. Vati nyaya dzevakaratidzira idzi dziri kuchuchiswa chimbi chimbi uye vanhu vachirambidzwa kubvisa mari yechibatiso.
Mutaura kuti hapana munhu ari kunze kwemutemo kana ari pamusoro pemutemo. Munhu wese anofanira kutevedzera mutemo uye zvese zvinoitwa kugadzirisa nyaya zvinoitwa maererano nemutemo. Sasi kunoitika nekuti pari zvino panenge zvinenge zvatyiswa parutivi maonero achikupisa kutongwa kupiswa nyaya dzevanhu kunyanyisisa vabunzo vakasungwa vari kupomerwa mhosva yekunge vanhu vaita mhirizhonga mhirizhonga kana kumiswa kwakaitwa mhosva Zimbabwe mazuva apfuura. Pari kumhanyiswa zvisati zvamboonekwa nyaya yekuchichiswa ndingati nehoo handizivi nekumhanya kunochichisa kusati kwamboonekwa ndezvevanhu vanga vachingonyimwa bheu asi vachinyimwa nenzeve nyatsuradza kuti hapasi kucherechedzwa nekuchitariswa zvinotaurwa nemutemo kuti munhu anonzi anekodzero yekunge ari panze. Pari kuita kunge pane imwe shangu yakabatwa kumashure kwevatongi yavari kunenge vari ku
vazorodzai dumbura vatiwo ibasa ravo semagweta kuona kuti vanhu vari kubatwa zvakanaka here kana kuti kwete uye kuti mutemo uri kutevedzerwa. Vati kurohwa kwevanhu nemasoja mushure mekuratidzira zvinhu zvinofanirwa kushorwa zvikuru uye kuti zviongororwe sezvo mauto asina mvumo yekusunga kana kuchengetedza munhuwo zvake.
Tinonetseka nekushungurudzika kuita vana veZimbabwe nekuti hurumende haisi kuwanza nevari kufanira kuchimirira varofanira kuchengetedza bumbiro redu mutemo inova constitution kuti inasoshi kufamba zakanaka vanhu vanaso sununguka sikusununguka kwatinofanira kuita haisiku havasi kuita zvavanofanira kuita so zviri kutishungurudza isusu tisu vanhu vamwe vacho vanofanira kuona kuti zvichokwadi vanhu vari kubatwa zvakanaka mutemo uri kuteerwa mumbiriro remutemo uri kuteerwa riri kuteerwa zvikapati nekuti zvatakariisa muna 2018 takati ndo richatibata saka narisiri kubata risiri kubata vamwe richingobata isection of nge hazvitoshanda so even mukaona zvakaitika last week there was rampant abuse of nge kurova kwaita vanhu nemasoja nemapurisa mumaraini vanhu vasiri kudemonstrata munhu akagara mubamake akararamba make anongosvika kupfanyirwa imba votanga kurohwa kona apara ndrizina uyai isusu semagweta tafunga kuti hazviite and we are not going to sit down on our laurels tongotarisa zvichiitika
magweta aya achitungamirwa negweta guru rine mukurumbira munyika amai Beatrice Mutetwa vasvitsa gwaro renyunyuto kumabharani mukuru wedare resupreme neconstitutional court kuitira kuti risvitswe kumutongi mukuru wematare edzimhosva ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.